Hello, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am your host, Tawaka Ncube. Today on Live Talk, we are discussing the crisis in Mozambique following the announcement of election results. Opposition leader Venancio Mondlane, who was in exile, returned to Mozambique yesterday with a call for talks to map a way forward. But first, Donald Trump will be sworn in January 20th as the only U.S. president with felony convictions, and this week saw a flurry of activity over the court cases still open against him. On Friday, a New York judge sentenced Donald Trump to an unconditional discharge. VOA senior Washington correspondent Caroline Presutti brings us the latest.
President-elect Donald Trump had gone through every appeal and even petitioned the U.S. Supreme Court to block sentencing in his highest-profile court case. But late Thursday, the High Court rejected his request to delay sentencing. The once-and-future president was found guilty last year of 34 counts of falsifying business records to hide hush money payments to a porn star.
This was a disgrace.
Political analysts like Shannon Bo O'Brien of the University of Texas say this case was personal to Trump.
He doesn't like to admit fault. He doesn't like to admit weaknesses or shortcomings.
New York Supreme Court Judge Juan Merchan, who presided over the trial, had denied a delay, but also said he would not sentence the former president to jail.
I think the message that really is conveyed here is that no one is above the law, and that the process has played out, and it's going to now bring it to an end.
In a second and third case, a Trump-appointed judge this week temporarily blocked the Justice Department from releasing final reports from special counsel Jack Smith. The cases, both dismissed, involved the storage of classified documents and election interference with the January 6th attack on the U.S. Capitol. This week, the president-elect reiterated his belief that Smith was appointed illegally.
He was thrown off the case in disgrace. Why should he be allowed to write a fake report? It'll only be a fake report.
Special counsels are required to file summary reports. The U.S. Attorney General said he would release Smith's report on the January 6th uprising at the Capitol. Making that public could hamper Trump's efforts to pardon those arrested.
If a lot of this comes to light, that a lot of this was planned and a lot of these activities were malicious and they were criminal, he is giving people a free pass on criminal activity.
The fourth case deals with Georgia election interference. The prosecutor was removed due to an improper romantic relationship with an employee. So the case is at a standstill until it is dismissed or until another prosecutor is assigned.
I think the voters are actually hoping that this whole thing is brought to an end and that now we can begin anew with a second Trump term.
And that term starts on Monday, January 20th.
It feels great.
Caroline Frasutti, VOA News.
According to Reuters, U.S. President-elect Donald Trump will not go to jail or face any other punishment for his criminal conviction stemming from hush money paid to a porn star. A judge ruled on Friday but said Trump's January 20th inauguration would not erase the jury verdict. Justice Juan Merchan's sentencing of a 78-year-old Trump to unconditional discharge places a judgment of his guilt on his record and closes a case that had loomed over Trump's bid to retake the White House. Still in USA, technology companies, industry executives, and entrepreneurs are in Las Vegas this week for CES, the massive consumer electronics show featuring the latest advancements in artificial intelligence, vehicle technology, robotics, and more. Tina Trin reports from Las Vegas.
CES, the massive consumer electronics trade show that takes place every year in Las Vegas, kicked off this week with a keynote from NVIDIA CEO Jensen Huang. NVIDIA is a U.S. computing company that had a blockbuster year in 2024, with a market capitalization of $3 trillion and share prices that surged 171%. It's also at the center of the artificial intelligence boom.
Agentic AI. AIs that can perceive, reason, plan, and act. And then the next phase, some of which we'll talk about tonight, physical AI.
Leaders at NVIDIA say the latest AI models are better able to reason and can even train and test themselves.
Potentially, the AI can talk to itself or talk to other AIs, and just like how humans in a team can challenge each other, challenge each other's assumptions, test each other, grade each other with their results, AIs can do the same thing.
AI agents may become a firm's new digital workforce if given business-specific data and predefined parameters, Huang says.
The IT department of every company is going to be the HR department of AI agents in the future.
What Huang calls physical AI takes things a step further, interpreting data to carry out tasks and functions in the real world. Automakers are exploring the field as cars advance from driver-assisted technologies to fully autonomous vehicles. Their success is aided by AI predicting real-world scenarios that can be, well, unpredictable.
I don't think there's a fundamental issue of them not being safe. It's how do you interact with the rest of the environment? And that still has some development to go. It's working pretty well. In most cases, you're going to have challenges to meet. But human drivers aren't 100% safe either.
Honda unveiled two prototype electric vehicles, currently without self-driving functionality. One company vice president stresses the importance of remembering who ultimately benefits from advances in technology.
Honda has always pursued human-centric vehicle development, and I think that is all the more important in this era of software-defined vehicles and autonomous driving.
Human-centric technology working hand-in-hand with AI agents, challenging the relationship between humans and machines. Tina Trin, VOA News, Las Vegas.
With that, let's take a short break. Please stay tuned. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Mozambique's opposition leader Venancio Mondlane returned from self-imposed exile yesterday, clutching a Bible and saying he still rejects the results of a disputed election last year that sparked more than 2 months of protests against the long-ruling party and a violent crackdown by security forces. While Mondlane stepped off a plane, security forces fired tear gas at hundreds of his supporters who gathered near the Mavalani International Airport in the capital, Maputo, to welcome him home. Mondlane arrived to an applause from airport workers and then kneeled in the arrivals wall with a Bible in his left hand, vowing to continue the fight for his country and calling for talks with the ruling Frelimo party. President-elect Daniel Chapo, who is set to be inaugurated on the 15th of January, said he was committed to bringing about reforms to address discontent at poverty and unemployment, adding that his Frelimo party is also open to talks with the opposition. To discuss this, we are joined by political analyst and professor at Drury University in Ohio, Professor Elliot Masocha. Welcome to the show, Professor Masocha. We also have on the line Mr. Masimba Mavaza, a ZANU-PF member based in Britain. Welcome to Live Talk, Mr. Mavaza.
Welcome, Zimbabwe, and welcome everybody wherever you are.
Thank you. Unfortunately, today we could not bring a lady on the show, but I will start with you, Professor Masocha. What are your views on the return by Mondlane to Mozambique, Professor Masocha?
It is a good thing for him to come back to Mozambique with a goal of, meeting the ruling party to negotiate, because that's the only way out of this conflict is negotiation. Because my belief, and the one that I think is very, direct and good belief, is that nobody will ever win any form of violence as what is going on right now, because, the economy is in shambles and the region is going to be affected when people are going to leave Mozambique, and Zimbabwe relies on imports, exports, through the Beira corridor and all sorts of things. So I really don't encourage anybody to encourage any form of violence, because innocent people are going to be hurt, and then poverty will increase. Negotiation is key, and the regional leaders must step in. The regional leaders, SADC, they saw this coming up. Okay, from the elections themselves, there were reports even shown on TV of Zimbabweans who were claiming to, have Mozambican IDs, able to vote in Mozambique when they were not Mozambican citizens. So that was disputed before the elections. And the whole region, the whole world was seeing how things were going, progressing up to where it is now. At times, we just ignore a problem, or we become part of the problem as it goes on, and then we come up later to try and solve that problem. And now we'll be kind of like expecting to be, to be praised for coming up at this point in time, when damage has already been done to Mozambique and the region and the world itself, because the world is getting a lot from Mozambique, much as Mozambique and the region are also getting a lot from the world.
Thank you, Prof. Masocha. Vamavaza, manzwa, Prof. Masocha vachitaura apa. Pane vamwe vari kuti SADC yatinonokei kugadzira dambudziko rekuMozambique, zvinova izvo zvazokonzera kuti pave nevanhu vakawanda vafa for the past 2 months paine kusagadzikana kuMozambique, uyezve vamwe vachioneka vava kutiza vachibuda, vamwe vakawanda vakaenda kuMalawi. Muri kuona sei muonero uyu wekuti SADC yakatinonokei kuti inge ichipindira, uyezve SADC takaona kuti yakaita musangano ikati ichatumira panel of elders kuMozambique, asi kusvika nhasi hapasati pava nezvanzvika kuti panel of elders iye yafambisa sei basa iye.
Chekutanga ndechekuti baba SADC haina simba rekungopindira munyika dzevamwe kana isina kukokwa. Saka SADC yakazoona kuti aiwa tikamirira kukoka zvinganetsa. Asi togona kuona kuti SADC yaida kuti mutungamiriri anopikisa vaMondlane vange vari panzvimbo, kuita kuti pavanoenda kumaelders vanotaura nemunhu wese, kwete kutaura nedivi rimwe chete. Saka kunonoka, asi inonzi tactical move yekuda kumira kuti munhu wese anga ari panzvimbo pagoshayikwa wose agokurukura nenzvimbo imwe chete. Katinodzidza Mr. Newman ndechekuti vanopikisa muAfrica vazhinji vane patingati pachirungu they are drama queens. VaMondlane vakabuda muMozambique vachimhanya pakati peusiku vachiwana kuurayiwa. vakadzoka masikati matena hakuna akavauraya kuratidza kuti no vazhinji vanongoda kutanga kupomera bato riri kutonga vachingofunga kuti ndokuti vanhu vaite sei vanhu vanzwire tsitsi apa vadzoka vaunganidza vanhu vataura paapo tavatoombererwa hakuna kana vasunga masoja nemapurisa akadokana matiegasi kuitira kuti vamondlane vawane nguva yekufamba nekuti nzira yange yavharwa nevanhu vanga vaya kuzogamuchira uyezve nekuvachengetedza wekuti pasavane aizovauraya onyemera kuti ihurumende yeferendina saka chatangaachekuti aiwa board of elders yakanzi ichatumidzirwa kuenda kumozambique iko zvinozi yakagadzirira handikwanisi kutanga ndakamirira sadic because handina mvumo yacho asi chatinongoona kubva mumafunga-funga nemumhepo umu ndechekuti vakanzi vari kuenda kunotaura nesadic vagadzirira svodo rati kutanga rino vanenge vaveko nekuti vachaisa mapato ese mairi pamwe chete chava chakamirirwa chava chiri chekuti vemozambique vagadze mambo wavo so that kana vakurukura vanenge vakurukura nemunhu ari kutonga achazoita take into account kana vari kupikisa hurumende yemozambique sadic inokoshesa nekuremekedza mitemo yenyika kana yenhengo dzayo mumozambique dare repamusoro soro rakagara rikaona kuti aiwa hapana chitsotsi kana kubirwa kwakaitwa vanhu musarudzo umu mavhoti akabuda sezvakanga ari pakangosiyana mairi kana matatu asi angakwanisi kushandura zvanga zvaita kare kuti rerimo yahwina saka sadhekiera kunogadzisa kunotaura kuedza kutaura nevakakundwa kuti aiwa kana makundwa kundwai munyasha asi musakanganwe kuita sei kuti nyika ndiyenyu mese hamungarase mwana nekurasa mvura pamwe chete gezai mwaorasa mvura mwana achengetedzeke kamba muchaudzana muchiedza kutaurirana taurirana ndiziva kuti nyika yenyu inofanira kuenderera mberi inofanira kuchengetedza upfumi hwayo makauraya nyika munozotonga ani saka izvozvo mamwe mashoko achaenda nesadic vachitaura nevatungamiriri vehurumende kana wenyika yemozambique nevanopikisa uyezve kana achinge vapedza chara kana achingavabvumirana tinotarisira kuti kucha dzimweni dzenguva semakuhwa anga ari kubuda ekuti mutungamiriri mutsva wemozambique ari kubvuma kuti anoda hake kana zvichibvira kuti vaite hurumende yemubatanidzwa nebato rakaruza kana bato rakakundwa iri kuita kuti muve nerunyararo mumozambique vanhu vagogara zvakanaka igodzokera payanga yakusvika nekuva nyika yakabudirira zvese zvayanga yaita zvakaitwa makore esaya zvadzokera mashure nemwedzi miviri yekurwisana nekuda kwesarudzo iyoyi saka ndinoona hangu kuti zveshuwa sadic hainganzi yanonoka ine haimhanye nekuda kwayo haiite madira ajorjina inofamba nekudaidzwa kwainenge aita nekuongororawo kuti izvi mozambique iri kuzvigona here kana ichinge yazotadza sadic ikatumira vakuru vanenge vachinokurukura vakaramba kunzwisisa inozotumira mauto anochengetedza runyararo ava vanhu vachitaudzana saka sadic haisi tainonoka iri mugwara uyezve iri munzira kuti igadzirise mhirizhonga nebopoto riri kuitika munyika yemozambique
tinotenda vamavaza Prof. Masocha, manzwa mashoko ava mavaza muno maona sei mashoko aya uyezve muchiri ipapo what are some of my implications angatarisanawo nenyika dzakavakidzana nemozambique kana gakava iri rikaenderera mberi pasina kugadzirisana kuripo
ndinotanga nokupindura vamavaza vachiti sadic haina kunonoka makakatano aya ari kuitika mumozambique haana kutanga chete after maelections akatanga before maelections process yacho yokuvhota yacho yakagara yatonzi apa pakaipapa mazimbabwens vari kudei mumozambique vachivhota vamwe vacho vasiri mamozambicans at all saka kuzorambwa kwakaitwa maelections neopposition wongu tingati sema drama queens
atagara tichizvakare nemhaka yeitisina solution yamadrama queens atagara tichizvakare takangomirira kuzomablema chete nemhaka yeisadhaki isina kunge yakapindira ikataura paprocess yacho yamaelection yaingovonekwa kuti maelection awo achazoramwa maresults awo nokuti mafambisirwo awo anga asina kutasamuka. Zimbabwe yechairman yeSADC hongu. Zimbabwe inowanikwa vamwe vacho maZimbabwe edu vachitobuda paTV vachiti vari kunovhota kuMozambique. Iri nzira yekutovhiringa kuvhotwa kune kuchiitwa kuMozambique. Zvinozoita kuti maresults arambwe. Navacho opposition wacho nyangu vari madrama queen atagara chiti hongu tinoziva nemhaka yei tisina solution yokugadzirisana nokugadzirisa yo madrama queens acho ndopa ndinozoti ini SADC yakanonoka kugadzira process yokuvhota muMozambique nyangu ike zvinova kuzopinda asi pamwe vanonoka pane mvonga mupopoto dzava kuzoita kuti nyika dzakatenderedza Mozambique. Vana Zimbabwe tinowana zvinhu zvakawanda zvinobva kuMozambique, zvingava nezvitima, zvingava big trucks aya kana ndege. Takatoona isu maZimbabwean drivers vachirobwa zvokurawa muMozambique. Nenyaya yemaelection iyoyo ruvengo runenge rwadzvarwa muMozambique rwamaZimbabwean haufaniri kunge rwuripo kutaurirana chokwadi nokuda kwokuti tainzwa isu kuti vachibuda voga vokuZimbabwe tandovhota kuMozambique tadzoka Zimbabwe iriyo chairman yaakuvhiringa zvezviitiko zvomuMozambique. Ike zvine izvi vagari vomuMozambique vamwe vatiza vaama refugee kune dzimwe nyika dzakatenderedza idzo vanoenda ikokoko ufumi hwenyika idzodzo hunenge husiri prepared kutambira vanhu ivavo. Saka ndio zvimwe zvinozokanganisa matongerwo namagariro noufumi hwenyika dzakatenderedza Mozambique. Nokuti dambudziko romuMozambique idambudziko redu tose kana dambudziko reprocess yokuvhota rakanga riri dambudziko reMozambique richikomplainwa neopposition raideri rakava dambudziko reSADC yakatomiramira ipapo maelection asati aenderera mberi. Maelection akazoenderera mberi zvinhu zvajeka zvadi zvatasamurwa kwete kumirira kuti vanhu varovane after 2 months vaakuzoti SADC yaakumiramira. Zvinenge zvaa too late. Zvimwe hazvichina zvakanyanya zvazama kupodza zvaputsika vafa havachadzosi nokupinda kunoita SADC. Saka nyangu ari wawo maitiro ayo SADC ngaichinje maitiro.
Tinotenda Prof Masocha. Tichidzoka kwamuri vaMavaza, mambotaura nyaya yekuti veopposition vane maitiro avo mashandisa varara kuti drama queen. Asi patangati pananchi tarisawo zviri kutaurwa nevamwe vachitarisa nyaya iyi, pane vamwewo vane mibvunzo yakawanda yekuti kana zvakadaro pachinzi veopposition madrama queen, sei pasiri kuoneka paine vanhu vari kucelebrata kukunda kwakaita Frelimo musarudzo dzekuMozambique, uyezve pakuratidzira apa sei pachionekwa pachingoratidzira vedivi rimwe chete pasina zvekare vamwe vari kuratidzira vachiti aiwa mirai muri kuparadza nyika sarudzo dzakaitwa nenzira. Munozviona sei vaMavaza?
Ndine nyaya mbiri dzekupindura apa. Rikanditange neyamabvunza ndozopindura yekuvhota. Chekutanga baba ndechekuti vanhu vanosapota bato rinonzi Frelimo vanhu vatingati pachirungu theya politically mature, vanhu vakura mupfungwa, nekuti vakapinda mumugwagwa vachipindana nevari kuita mhirizhonga avo munova nekudeuka kweropa rakawanda. Saka vanhu veFrelimo vanoziva kuti vakatowanda kupfuura matsotsi nevanhu vari kuita mhirizhonga. Mukatarisa vanhu vari kuita mhirizhonga vana vechidiki vakawanda, hamuna vanhu vakuru. Vakuru vakavhotera Frelimo nevamwe vechidiki vakawanda vakasangana mumigwagwa paleta hondo. Saka Frelimo yadzidzisa vanhu vaiti aiwa garai kumba siyai vanopengereka vapengereke asi kana vachinge vapedza nyika yoendera mberi nekutongwa nekuti dai vana vakabuda panze vese vakasangana mapako mapato mairi kana nemiwangombe munoona ropa runodeuka apa vanhu vachitembana nematombo vachitembana nematemo hazvizogadzirika kuti mapurisa achimira pakati achitakanura dziwo rinenge ratangwa nevanhu vanenge vari kumativi mairi saka kusaonekwa kweferirimo ichitamba-tamba nekusvetuka-svetuka mukati memugwagwa hazvirevi kuti havasi kufara vari kuzviziva kuti kune vanodenha vanonzi mharanzongo vanoparadza kana vanotsanga nyaya dzehondo dzekutemana nematombo imi mukazopindawo muchiti nota nhasi takupemberero mutungamiri wedu panoita hondo ndosaka maiona dzimwe nyika kana rimwe bato richiita rari yayo mune imwe nzvimbo verimwe bato rinonzi aiwa musaende ikoko endai kwenyu mega mozoenda uku kana vachinge vabva kudzivirira dambudziko nebopoto nehondo nemvongamupopoto inozoitika kana vanhu vemapato mairi vasangana pane kurwisana kwakaisvoipa zvikuru kunokuvadza vanhu uyezve munogona kuona mapurisa emumozambique ari kutodzora tsvimbo nekuti akada kutsividza vamwe vari kutema nematombo munofiwa nevanhu vakawanda saka vanoziva kuti ferelemo noziva kuti inofanira kutonga vanhu kwete kutonga zvitunha saka isiri kutumira vanhurova vanhu kana kuvakuvadza muchikamu chekukasika vamasocha vari kutaura nyaya yekuti mazimbabwens akaonekwa achivhota kumozambique vamasocha ndakuti muzive kuti kubva kumanika province inotangira mamutare ichienda kunosvika kubeira uko kunosvika kupi kune vanhu vemumozambique vanotaura chishona chemandororokwat vanotaura chimanyika chekwamutasa chaicho vanotaura chindau chekuchipinge takangopatsaniswa mabhodhas aya akagadzirwa nevapa vepfumi asi haana kubvisa ukama huri pakati pedu nevanhu vari kumozambique mozambique nezimbabwe kwatinopanana kana kwatinosheya mabhodha takatisiyanei nemutauro unotaurwa mubhuruwayo nemusouth africa south africa vanotaura zulu bly we speak ndebele asi tichinzwanana asi unogona kuziva kuti iyi zulu iyi ndebele asi kana uri kwamutare munhu wekumozambique anogara kudhuze nebhodha remozambique akauya akataura newe nechimanyika kana chindau haumbofa wakaziva kuti abva kumozambique saka vazhinji vainterviewa vanhu zvizvarwa zvemumozambique vakanga zvataura nechiudzi chechishona hazvireve kuti vabva vaita vanhu vekuzimbabwe uyezve kana kune vairi kana vatatu vakabva kuzimbabwe uwandu hwavo vanga husina kana chavaikwanisa kushandura pavanhu vanga vari kuvhota zvakafurikidza kwachivhotera bato referendimu saka isu tiaiwa hatinde kutanga takanda chikotyari pamberi pembongoro nekuti chinodonza chimwe imbongoro kwete chikotyari zvoda kutsvaga hondo pakati pezimbabwe nemozambique nekunyebera kuti zimbabwe yakatumira vanhu kuti vanovhota kumozambique idzi inhema dzinonyadzisa kutaurwa nevanhu vakuru nekuti hatina chatinowana mukuinfluenza vhoti yemozambique ukama hwenyu nemozambique hunoramba hwakangofanana kana ferelimo ikabviswa pakauya mondlane kana pakauya chabwino naantonio
naxavetamo
vanokwanisa kuva neukama yezimbabwe huri pahwakanaka kupfuura hwatinawo iko zvino
tinotenda vamavaza unfortunately nguva yedu ndo yabva yapera regai titone mukana uno kuti titende zvekare profesa masocha nekuti vapindawo muchirongwa chanhasi namhlanje ke vesikhangela udaba lwemozambique lapho okulodlakela ngenxa yokhetho abaphikisayo besithi ukhetho abavumelani lempumela ekhutshwe kukhetho lolu kodwa ke okwanamhlanje sesitshaye zela olivalelisayo ngilapha eWashington DC nguTaboka Ncube signing off in Washington I am Taboka Ncube.